Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu Gumiguru 21, 2022. Mangateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komisheni inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume yeGender Commission inoti vanhu vose vane umbowo pamhosva yekubata chibharo nekumbunyikidza madzimai iri kupomerwa muparidzi Walter Magaya vaende kwairi neumbowo hwacho. Vanorwira kodzero dzevanhu vari kumusangano weAfrican Commission on Human and People's Rights kuGambia vanoti vachasimudzira nyaya dzavanoti dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe pazuva iro Africa iri kubatanawo mukucherechedza zuva revanorwira kodzero dzevanhu. Zimbabwe yokunda Scotland mumakwikwi T20 World Cup Cricket zvopa kuti inderere mberi mumakwikwi aya. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume yeGender Commission inoti vanhu vose vane umbowo pamhosva yekubata chibharo nekumbunyikidza madzimai iri kupomerwa muparidzi Walter Magaya vaende kwairi neumbowo hwacho. Komisheni iyi yaburitsa mashoko aya kuvatori venhau nhasi ichiti yainge yanzi nedare repamusoro ienderere mberi nekuferefeta vamagaya mushure mekunge vamboenda kumatare vachipikisa kuti vange vachiendeswa kukomisheni iyi. Kuferefetwa kwenyaya iyi kwakatanga muna Nyamavhuvhu 2019 kusati kwamiswa nedare. Kuti tizeye nezvenyaya yekomisheni iyi nenyaya yavamagaya yairi kubata iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Gender Commission ine mandate yayo in terms of the constitution yokuongorora nyaya dzese dzinenge dzauya pamberi pazo. So handione chingu kuti kugazetwa kungave kuri something chiri strictly allowed, but I think inogwenya yekuti pane ma procedures avo avano vachida ku follow how, but iri Gender Commission ine simba rokunzwa nyaya ipi zvayo inenge yaunzwa pamberi payo inenge ichienderana ne mandate yavo yavanayo constitution.
Tichi tarisawo iyo nyaya iyi nedzimwe dzakamboitikawo kuna vagumbura tichipa muenzaniso, munoona sei matongerwa adzinenge dzichiitwa?
Izi nyaya izi nguva yapfuura iyi taiona kuti padzaenda kumatare dzimhosva dzimwe dzacho dzasinganyatsobatwa zvakanaka. Tinoona kuti ivo vamagaya I think vakamboapia before magistrate court kurotenrow, but nyaya idzodzodzo hatimbozivi kuti dzakazofamba sei. Ende tinoona vamwe vacho nokuda kwokuti vanenge vane influence yavanenge vanayo muna mumacircles vanoonekwa vachibatwa vasina mhosva kana kuti nyaya dzavo dzisingaendi mberi. But iri Gender Commission icommission inonge ichiongorora anonzi mafacts, and icommission ine yatingati masimba akawanda ekunzwa evidence imwe iyaya isingabvumidzi mucourt, yatingati ad hoc kana kuti evidence zvayo inenge ichibva kana kuti kumakona akasiyana-siyana. Saka ine masimba akawanda ekunyatsokupenengura nyaya ichishandisa atingati ma strict rules of evidence.
Saka vanozoita sei kuri kuti vaunganidza umbo iwo makomishini akaita seaya kana pakuda kunzi abatwa nemhosva asungwe vanenge vakuita sei?
So makomishini aya anoshanda nemapato akasiyana siyana ehurumende. Ivo havana masimba ekusunga munhu, vane masimba ekurekomenda yavangati decision yekurekomenda course of action inokwanisa kuitika kana nyaya yaitika kudai. So and ivo vamagaya vakaongororwa nyaya vakauya vanhu vakapa matestimonao gender commission yakazibata kuti zvishuwa apa panenge pane nyaya, chainokwanisa kungoita kungotora zvainenge yaunganidza yozvidzosera zvikare pamatare edzimhosva, nokuti ivo vamagayawo vane right yavo in terms of the Zimbabwe constitution yokunzi vari presumed innocent until found guilty by matare edzimhosva. Saka chinoita gender commission kuongorora nyaya, kupenengura zvinhu zvichitaura vanhu vanenge vachinzi vakabatwa zvisizvo navamagaya, then vorekomenda kune ma departments anowanzo kutonga nyaya idzodzodzo anova matare edzimhosva nekumapurisa.
Va Kennedy Masie, igweta rinorwira kodzero dzevanhu vanga vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Vanorwira kodzero dzevanhu vari kumusangano African Commission on Human and People's Rights kuGambia vanoti vari kusumudza nyaya dzavanoti ndedzekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika, kusanganisira kusungwa kwemiriri weZengeza West vaJob Scala nevamwe bato rinopikisa Citizens Coalition for Change. Munyika svondo rino makaitikawo mirizhonga inotyisa apo vatsigiri vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vakati vakarwiswa nevatsigiri vebato riri kutonga reZANU-PF kumatobo nekuinsiza kune sarudzo dzemabi elections dzemakanzura mangwana. Asi ZANU-PF inoti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya. Nhasiwo Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pazuva reAfrica Human Rights Day ichicherechedza mabasa anoitwa nevanorwira kodzero dzevanhu. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo, asi vakamboudza Studio 7 kuti Zimbabwe iri kuedza nepose painogona kuona kuti kodzero dzevanhu dzazadzikiswa. Vachitaurawo nenyaya yekodzero dzevanhu mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogarawo vachitaura kuti vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoshandiswa nevekunze kuti vavhiringidze zvinhu kunyanya munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe. Kuti tizeye nezvenyaya yezuva reAfrica Human Rights Day iyi, tabata Dr. Musa Kika vanorwira kodzero dzevanhu.
Zuva iri rakakosha nekuti rinotipa mukana wekuti sezvizara zvemuAfrica tinge tichimbomira tichiongorora mabatiro atinoita kodzero dzevanhu kana kuti kuzadzikisa kwatinoita kodzero dzevanhu muZimbabwe. Zvakakosha kuti apo neapo tinge tichimbowana mukana wekumira tichiongorora tichikurukura kuti zvatakatarirana kuti ndo zvatinoda kuita pakusimudzira kodzero dzevana veAfrica tiri kuzviita here, matambudziko atiri kusangana nawo ndeapi uye tingazvigadzirisisei. Saka zuva iro rinotipa mukana wekunge tichiongorora seAfrica. Zvimwe chete sezvatinoita musi wa10 December inozuva pasi rose rekucherechedza kodzero dzevanhu.
Tichitarisawo zviri kuitika munyika, mungati muri kufara here takatarisa nyaya dzekodzero dzevanhu?
Isu sevanorwira kodzero dzevanhu hatisi kufara, tiri kunyunyuta nemamiriro akaita kodzero dzevanhu muZimbabwe. Patakatara bumbiro redu remutemo re-2013 takaisa Declaration of Rights imomo kana kuti bumbiro rekodzero, taitarisira kuti pari zvino 10 years later, more than 10 years later, vanhu vachange vakuwanawo kodzero dzavo munzira dzinobatika. Upenyu hwavo kana kuti quality of life yavo hunenge hwapari nani pane pataive. Mubumbiro redu mune kodzero dzakawanda dzinotarisa masocial economic rights, well-being yevanhu, nyaya dzeutano, nyaya dzechikoro, nyaya dzemabasa. asi takatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika yedu pari zvino hatisi kuona tichiremekedza nekuisa pamberi kodzero dzevanhu. Takatarisa zvekare kumacivil political rights, tiri kuona kushungurudzika kwakanyanya kuri kuitika nezvora zvemuZimbabwe. Kunyanya takatarisa nyaya dzakaita seright to protest, tiri kuona vazhinji vanopikisa, tiri kuona vazhinji vari mucivil society vachisungwa vari pamberi pematare dzimhosva pari zvino, vachitarisa matrial emacharges akasiyana siyana, zvinhu zvinotishungurudza. Takatarisa pari zvino tine zvizvara zvekunyatsime kuchitungwidza 17 pari zvino tine 16 vari kurimand pamwe chete nekuchikurubhi kusanganisira nhengo dzeparamende vasitole navasikana. Zvinhu zviri kutishungurudza izvozvo.
Asika hurumende iri kutiyo iri kuedza nepose painogona kuona kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa, ichiti imi vemasangano akazvimirira oga muri kushandiswa nehurumende dzekunzioko dzakaita sana America kuda kuvhiringidza zvinhu muZimbabwe muchiti zvinhu hazvi kufamba asi zvinhu zvanaka.
Ndo propaganda iyoyo. Bumbiro redu remutemo hadzisi kodzero dzakabva kunze, hadzisi kodzero dzakanyorwa nevanhu vekuAmerica, ikodzero dzatakanyora isu sevana veZimbabwe kubva muna 2010 kusvikira muna 2013 pataainyora bumbiro. Zvinhu zvatakaisa mubhuku iroro sezvinhu zvatinoshuwira kuti tinge tichizadzikisa muupenyu hwedu. Chinoitika ndechekuti kana hurumende ichizenge yatadza kuzadzikisa izvozvo, zviri nyore ndezvekuti zvekodzero izvi zvakabva kure, imi muri kushandiswa nananhingi nananhingi. Asi there is nothing western kana kuti American pakusungwa uchishungurudzwa. There is nothing western kana kuti American pakushayiswa kodzero yako yekuenda kuchipatara uchinorapwa zvizere. Tiri kuona zviri kuitika kuzvipatara zvedu pari zvino. Tingati zvinhu zvekuAmerica here izvozvo? Kana kuti tingati tikanongedza kuti honai zviri kuitika pazvipatara zvedu, honai zviri kuitika pacorruption, tingati zvoni zvinhu zvatiri kutumwa here izvozvo nevanhu vekuAmerica? Zvinhu zvatinoona isu semacitizens, kana tichiona hurumende yedu ichiti macitizens muri kumanikidzwa nati muri kushandira America, kushora macitizens kunenge kuchiitwa nehurumende ikoko, kutarisira pasi macitizens, kutiudza isu macitizens kuti hatikwani senge tichiona zvakashata munyika medu ende hatikwani senge tichitaura.
Hapana here imwe mitemo iri kudzikwa nehurumende yamungati inosimudzira nyaya dzekodzero dzevanhu?
Hongu munyika medu muZimbabwe pakanyaya dzemitemo tiri kuedza kumiramira apo neapo kuisa mitemo yekuti kodzero dzichengetedzwe. Tiri kuona maacts of parliament ari kuuya asi kuzoenforsa kana kuti kuzadzisa zviri mumutemo imomo tiri kuona zvichishomeka.
Avo vanga vari Dr. Musa Kika, vanotungamira sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, vachitaura vari parunare kuNairobi, Kenya. Makurukota ehurumende akawanda nhasi anonzi atadza kuenda kumusangano wekuronga budget ra2023, izvo zvatsamwisa nhengo dzedare reparamende idzo dzati vanofanira kurangwa. Mutauriri wedare reparamende reNational Assembly, Advocate Jacob Mudenda, vati vachakwidza nyaya iyi kumutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Pange paine makurukota mashanu chete patanga musangano uyu wemazuva mashanu, uye mumiriri weNorton avo vakazvimirira vatemba muliswa vati hazvina zvazvinobatsira kuenderera mberi nemusangano kana makurukota ehurumende asingakoshesi urongwa hwebudget. Vamuliswa vatsikirwa nemumiriri wehwange vaDaniel Molokele veCitizen Coalition for Change.
Saka tiri kukurudzira maministers kuti please take this budget process seriously, otherwise is contempt of parliament. Isusi maMP tabva kuhange uko tikasiya mabhizinesi edu tichiuya kuHarare towana kusina maminista acho, mavhoti emabhajeti avo havapo varidzi. Saka tiri toshamisika kuti tiri kutsvagei pano kana kusina maminista.
Senator Douglas Monzora vanotungamirira bato removement for democratic change varatidza kusafara vachitiwo kunyange makurukota aya achisungirwa kuzopindura mubvunzo kunational assembly nesenate vachiwenga vari kunzi vatarise nyaya yanhasi ndevamwe vasingaendewo kuparamende kunopindura mubvunzo sekurukota rezveutano vati nyaya iyi yave kuda kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pachavo vaigadzirise.
Nhasi tirikuona tokuda kugadzisa nyaya dzemari dzenyika asi maministers auya muno munenge mune maviri chete kana kuti matatu maministers acho haasi kuuya. Inyaya yekuti havana hanya nenyaya dzenyika, vane hanya chete nezvinhu zvinovagutsa iwo. Saka inyaya yatakwidza kuna speaker kuti speaker vanotaura napresident as the head of state kuti maministers avo haasi kuita basa nemazvo.
Nezuro chaiko vachiwenga vakavimbisa muparamende kuona kuti makurukota ese hurumende anoenda kuparamende kunopindura mubvunzo nemusi wechitatu nechina chega chega. Makurukota ange apinda mumusangano wanhasi ndivamutulimwe vezvemari amai Monica Mutsvangwa vezvekuburiswa kwemashoko, vaFelix Mona vezvekutakurwa kwezvinhu, vaDaniel Garwe vezvedzimba pamwe namai Evelyn Dlovu vedzidzo yepasi. Zvichakadai, vanwe vaudza musangano wanhasi kuti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvishanu kubva muzana gore rinouya, asi vati izvi zvinogona kushanduka nekuda kwekusamira zvakanaka kwakaita zvinhu pasi rese izvo zviri kukonzerwa nehondo yekurussia neukraine. Vatiwo hurumende inotarisira kuunganidza 1.7 trillion yemadhora emunyika asi ichitarisira kushandisa 1.9 trillion. Zvichakadai, nhengo dzeparamende dzakawanda dzinoti budget regore rinouya rinofanira kuona kuti vanhu vemuzimbabwe vawana chouviri kubva pazviwanikwa zvemuno, kwete kungokoka makambani ekunze kuzosima mari muno vemuno vasina chavanowana. Vamwe vane muonero uyu ndivamuliswa.
Hatisi kubva panapa takaziva kuti upfumi hwedu huri kuenda kupi. Chii chatinacho? Nyika inovapa nevene vayo. Vene venyika ngavatye zvinhu zvavo kuti nyika ibudirire.
Vasupamandiwanzira vezanu PF vatsigirawo vamuliswa vachiti kunze kwekukoka makambani ekunze hurumende inofanira kuisa parutivi mari yekutsigira zvizvarwa zvemuno kuti zvitangewo mabhizimisi.
Tiri kutaura kuti we are producing a lot of gold. Where is the fund from the budget to promote value addition of gold which could create employment in the jewelry industry? Tiri kungopusha gold riri kuenda kuDubai, gold riri kuenda kuIndia, gold riri kuenda South Africa. We have no approach from the budget perspective.
Mwe nengo dzeparamende dzatiwo budget regore rinouya rinofanira kuve nehwaro hwekusimudzira mabhizimisi madiki pamwe nekucherwa nekutengeswa kwegoridhe. Dzati goridhe rinowanika munzvimbo zhinji munyika uye mabhanga ese munyika anofanira kupiwa mvumo yekutenga goridhe iri achiriendesa kuReserve Bank of Zimbabwe. Vanwe vati vachaziva zvataurwa nenhengo dzeparamende kuti vaone kuti vozvipinza mubhajeti ravo regore rinouya here. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kambani inochera mangoda yeGemfields yambomira kushanda munzvimbo yeMontepius mudunhu reCabo Delgado kuMozambique mushure mekunge imwe nzvimbo iri pedyo nemugodhi uyu yarwiswa nevanopfurikidza mwero vachidyidzana nechikwata cheIslamic State. Zvuru nezvuru zvevanhu zvafa muhondo iyi kubva zvayatanga muna 2017. Vanoona nezvekusora muBritain vanoti havaone mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika yeBelarus vaAlexandra Lukashenko ekuti vachaunganidza mauto avo zvuru makumi manomwe nemamwe gumi zvuru gumi nemashanu kubva kuRussia kuumba uto idzva rinonzi Russia Belarus Group of Forces zvichibudirira. Vasori vekuBritain vanyora padande mutande ravo reTwitter kuti Russia haina mauto akawanda akaenda kuBelarus. Vati vanoona sekuti Belarus yaida kungoratidza ukama hwayo neRussia uye kudawo kuti Ukraine iendese mamwe mauto pamuganhu wayo neBelarus yotadza kurwisa Russia munzvimbo dzayakapamba munyika iyi. Nasi nzvimbo dzemuUkraine dzinoti Kharkiv neZaporizhia dzarwiswa nendege dzemhando yemadrones neRussia. Madrones aya anonzi akabva kuIran iyo iri kunzi neAmerica yakatumirawo mauto kunobatsira Russia kushandisa madrones acho. Muchirongwa chedu chemimhanzi chesvondo rino tinokupai hurukuro yaitwa naIvan Zininga weStudio 7 nemuimbi wechidiki Tapiwa Nashe Kelvin Muzota uyo anoimba ari kuChina.
Zidare bizarro naro ndine Tapiwa Nashe Kelvin. Nongo choose off ndamunoda kushandisa pane aya ndakupai remumanzi. Around 95.9.
Zvema gitare makatanga rini izvi?
Ndingangoti ndakatanga around 2013-2014. Asi pesa apa ndaive ndichirekoda zvangu ndisina any song yana ndaka release. Ndakazo tanga kurelease first single rangu muna 2018 ndipo ndakatanga kurelease single song yangu yekutanga yainzi These Girls. Yandakaimba nemwe muimbi wekuBulawayo anonzi GK. Anewo tarenda rakasimba.
Vabereki vaitiwo kudii pamakatanga zvekuimba?
Pavabereki apa ndoda kutenda Mwari kuti vakabvira vasupporta kubva pekutanga. Patakangosarudza kuti aiwa ndauda kuita zvemumanzi, amai nababa vakangoti aiwa zvaunenge wada iwewe ndo zvatinotevera. So amai vangu vanogara vakandisa pamastatus every single day. Vanofunga kuti mwana wavo is the best thing that has happened kumumanzi. Saka zvinhu zvakanaka because unonzwa kuda kupfurira kuenda mberi.
Taona muri kuChina vanotambirawo sei music yenyu ikoko?
Yeah, pa time yandagara muChina nekuti vagari vemuno vemuChina maChinese natives kuti vatambire music yedu yatinoita iyi zvinowanikwa zviri izvo zvinhu zvakaoma zvisingaite kwavari nenyaya yeissue yelanguage barrier yekuti vanenge vasinganzwi kuti muri kuti chirungu hachina kunyanya kuwanda, shona haina kunyanya kuwanda. Saka kuwanawo pekuti munosangana kuti vakwanise kuteerera vanhu vanobelieve in a very conservative way yavanorarama nayo mupaculture yavo. So vanenge vatoriwo limited kuzvinhu zvavo ivo zvavari kuda kunzwa.
Vanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata, vanondibata pamasocial media platforms angu ese, zita inenge iri 59_ music ana q not ana c. Ndinobatika pa Twitter, ndinobatika pa Instagram kunyanya, ndinobatika pa Facebook, ndinobatika pa TikTok.
Kamunoda kubuda nako mudariro ndeke kuti kubii?
Kandinoda kubuda nako mudariro kanonzi Rora. Pane kamumanzi kandakaita some time ago kanonzi Rora, kanotaura kuti baba ndina mari yekurora asi mwana wenyu zvandamuda uyu ndinodii kuti ndimuwane, hamuna here pamunokwanisa kungondipo kuti ndimboshanda ndikwanise mwe ndicharora mwana?
You know, and if I ever see you now, girl, you know I'm in no love, no need to solve. And I'm gonna love you still, never passing the money at all. I will be there. Baba, nina Maria Kuro Rapa. Asindo muda mana wenyarapa kana paine pandino kwaniza kushanda ndipendi ma dino mushandira baba nina mari
aiwa pane chipo apo chikomana tapiwa na She Kelvin Muzota anozikanwa nere kuti 59 munyaya dzemimhanzi hanzi neve chidiki zvamanje manje ndiye ari kurira anga ari parunare ku China na Ivan Zininga we Studio 7. Munau dzemitambo Zimbabwe yakunda Scotland nema wickets 5 ichibva yapinda makwikwi T20 World Cup nasi ichipinda mu T20 World Cup Super 12 zvinova zvikwata 10 nezviviri zvasara makwikwi T20 World Cup aya. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Cricket va Darlington Majonga vanoti vari kufara nematambiro aita chikwata chavo neScotland. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganyawo yewe Studio 7.
Nasi chikwata cheZimbabwe changa chichitashurana nechikwata cheScotland mumutambo weWorld Cup. Vanga vari mugroup rinonzi Group B refirst round apo manga miine zvimwe zvikwata zvinoti West Indies neIreland. Zvikwata zvanga zvichapedza zviri pamusoro chekutanga nechechipiri panzvimbo dzekutanga neyechipiri ndodzanga dzichapfuurira idzo kuenda kustage inonzi Super 12 yeWorld Cup uko kwadzichanosanganawo nedzimwe timu dzepamusoro. Zimbabwe pamutambo wayo wekutanga yakadashura Ireland ichibva yazodyiwa hayo zvishoma neWest Indies pagame rechipiri.
Mungati mutambo wanhasi wanga wakakosha sei kune Zimbabwe?
Mutambo wanhasi wanga wakatikoshera pakuti tinge tichikwanisa kukunda Scotland kunge tinge tichipfuurira kumberi. Ndizvo zvatakwanisa kuita nhasi apo mukuru wedu anotungamira chikwata iye captain wedu Craig Irvine neuyo mukomana ari kudadisa zvikuru anoitwa Sikandara vange vachitungamira chikwata cheZimbabwe kupinda muSuper 12. Chikwata cheScotland ndicho chatanga icho kubeta vachibva vaita 132 runs mu20 overs dzavo. Izvi zvakwanisika nekuti vakomana veZimbabwe vakatungamirwa naTindai Chatara vakwanisa kunge vachikanda izvo zvakanganisa vanhu veScotland kuti vasange vachizoita ivo total yakakurisa. Sekudaro Zimbabwe yazenge ichitandanisa 133 kuti inge ichibudirira kuti inge ichihwina mutambo uyu. Pakutandanisa apa captain Craig Evan ange achikwanisa kuita iye maranzi anoita iwo 58 achiterwa naSikandaraza aitawo 40. Ndizvo zvaita kuti chikwata cheZimbabwe chinge chichizokunda.
Icho chikwata cheZimbabwe chakunda nemawickets mangani?
Zimbabwe yadashura Scotland ne 5 wickets.
Zvamira zvakadai chii chichange chakuitika kuchikwata cheZimbabwe Cricket?
Zvazvakureva izvo zvakureva kuti chikwata cheZimbabwe chaenda pachinhano chepamberi chemutambo weWorld Cup nemusi wemuvhuro vachange vachisangana neSouth Africa pamutambo wekutanga pachinhano cheSuper 12. Iyo mutambo uchatambirwa kwakare kuHobart kwatange tiri kuno tichitambira ma first round matches edu. Panozoteerawo mutambo wePakistan apo tichazodashurana zvakare neBangladesh, the Netherlands topedzisira neIndia. Dzichapedza dziri pamusoro mugroup mbiri ndodzichaenda kuma semifinals eWorld Cup.
Avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga vachitaura vari parunare ku Australia na Mavelas Mhlanganyawo ye West Studio 7. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga yakaitika kumatobo neinsiza kumatebelela entsvondo rino pamberi pesarudzo dzemaby elections dziri kuitwa mangwana kutsvaga makanzura matsva. Sezo nguwe diapera regaiti mbotarisa misuroe na uzwa kare. Sanganore Gender Commission rinoti ratanga kuferefeta Prophet Walter Magaya. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva revanorwira kodzero dzevanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Dr. Yamina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.